tiri kuona kuti wewodbank watokwidziridza growth projection yavo nekuti pakutanga kwegore vakambotanga ivo vachitaura kuti economy ichakwira by 2.9%. Saka tinoona kuti vakwidza growth projection yapa 3.9%. Zvinove zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti kana ikonomi iri kuwandudzika kureva kuti consumer welfare yevanhu inowandudzika, uyewo zvinoreva kuti mabasa mainvestments anoti wandudzikeiwo, even though mamwe matambudziko eurombo anogona kungoramba ariko nekuti anenge achida time yakawanda yekunge ikonomi ichifamba zvakanaka kuti anga achideredzwa zvakanyanyisisa. But I think mashoko akanaka, uyewo ari maringe even negwaro raparwo neMinistry of Finance and Economic Development yavari kuti first quarter treasury bulletin iri kuratidza kuti first quarter upfumi hwenyika hwati kwirireiwo, uyewo makaonawo zvakare even mapreliminary results akaburitswa neConfederation of Zimbabwe Industry aratidza kuti even capacity utilization muindustry yati kwirireiwo tichienzanisa negore rapera.
Tiri kuonawo nguva imwe chete Dr. Chitambara, World Bank iri kutaurawo kuti Zimbabwe ichakatarisana nemachallenge kana nezvimhingamupinyi. Zvii zvamungataura panyaya iyo tichitarisa kunyaya dzakaita sedzeutano, dzidzo, magariro evanhu nenyaya yechikafu?
Tiri chokwadi tine matambudziko akanyanyisisa, takatarisa hatingati key social and development sectors zvakaita sana social protection. Vanhu vakawanda havana maformal sector jobs. Makaona even zvipatara zvedu mishonga tine machallenges, even staff complement chaiyo tine machallenges. Nyaya dzesocial protection kune machallenge akawanda, even mihoro inotambirwa nevashandi vehurumende kunewo machallenge. Saka ndiri kufara kuti hurumende tava nezvesurplus first quarter. Takufanira kunge tichishandisa mari iyoyo kumasectors anoafekta utano hwevanhu, anoafekta welfare yevanhu, masekta akaita sana health. Hatingi ndokwa tiri kufanira kunge tichiisa mari yakawanda ikoko.
Tichitarisa zvimwe zvakataurwawo negwaro irori, zvii zvamungadonongodza kana kuti zvamungakurudzira kuti dai Zimbabwe yaita sehurumende?
Zvakawanda zvinofanira kuitwa nehurumende. Zvimwe zvacho kuunza mareforms kumainstitutions ehurumende atingati maparastatals, mastate owned enterprises. Nyaya yemareforms yemastate owned enterprises atinge yakakosha kuti gore rino iriratiri tinge tichiwana a bit of progress in terms of mareforms, nekuti ndo zvimwe zvinoita kuti munyika muekonomi muwe neconfidence.